Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, nyamavhuvhu 13, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva remauto, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachikumbirisa veruzhinji kuti vasaita mhirizhonga munyika.
Bumbiro remutemo yeZimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achiparidza. Section 59 inotendera muZimbabwe wose kuti kana achinge asvika panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu achindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupedzisira.
Vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Zvinhu zvoramba zvichinetsa munyaya dzeupfumi, kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kugadzirisa zvakanga zvaipa muhurumende yavaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza mauto nekuchengetedza kwaari kuita runyararo munyika. VaMnangagwa vakurudzirawo veruzhinji kuti vasaite zvemhirizhonga pamwe nekukonzera kusagadzikana munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashara pamhemberero dzechimakumi matatu nemapfumbamwe dzekucherechedza zuva remauto kubva Zimbabwe yavana kuzvitonga, mutungamiri wenyika uye varivo zvakare mukuru-mukuru wemauto munyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza mauto nebasa raanoita mukuchengetedza runyararo munyika. VaMnangagwa vati mauto emunyika ari kuita basa guru kwazvo mukuchengetedza runyararo, mutemo pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu munyika. Vatora mukana uyu kukurudzira veruzhinji kuti vasapandukire hurumende yavo.
Let me appeal all Zimbabweans to cherish peace.
Regai ndikumbire zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe kuti zviyemure runyararo rwuri munyika yedu nhasi. Tinofanira kungwarira pamwe nekuramba vamwe vari pakati pedu vanoda kuti veruzhinji varambe vachitambudzika kuburikidza nemhirizhonga kusabatana pamwe nekusagadzikana munyika.
Mashoko avaMnangagwa aya anouya apo MDC ichiti charatidzira muHarare nemusi wechishanu svondo rino, ichiti haisi kufara nekusamira zvakanaka kwaita upfumi hwenyika. MDC inotiwo haisi kufara nekubirirwa kwainoti yakaitwa musarudzo dzegore rapera, kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakati vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo idzi, izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court. Mashoko avaMnangagwa aya atsigirwa no waenda kumhemberero idzi vaitai mapani avo vati vanotsigira bato rezanu PF. Vamapani vatidai pasina zvakaitwa nemauto mukuratidzira kwakaitika muna nyamavhuvhu wegore rapera pamwe nemunandira wegore rino, veruzhinji vangadai vakarasikirwa nemidziyo yakawanda zvikuru.
Kana kuzoenda mune mademonstrations mamwe ari kuita ekuti zvipropati zvevanhu dziri kupazwa zvichididi, vatikuona vachipindira vachikwanisa kusevha kuti mai mapropati zvirava kuti ivo vari kuta chi basa ravo sevanhu vanochengetedza nyika yeZimbabwe.
Asi mutauriri MDC va Daniel Molokele vaudza Studio 7 kuti mauto afanire kuita basa rawo achishandiswa nevari mune zvematongerwo enyika.
Isisi musasangana ro MDC tinoziziva kuti mauto eZimbabwe vari professional vanoshanda vachishandira ruzhinji renyika. But kune masituations where tinoona ami ichishandisa nemapoliticians and those vasingafariri isusu seMDC kuti dai ami inoramba kushandisa nemapoliticians. So hurumende MDC tichamake sure kuti ami haishandi nemapoliticians, inoshandira ruzhinji revanhu veZimbabwe.
Muna Nyamavhuvhu gore rapera pane vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa nevari kufungidzirwa kuti masoja. Nhasi mauto aratidzawo veruzhinji ndege dzehondo dzemhando yemahawks dzavasati vamboratidzwa kubva nyika yawana kuzvitonga. Pamhemberero dzanhasi vamunangagwa vapawo menduru kumasoja akabatsira vanhu vakakanganiswa nemafasha amaemvura kuchimanimani ecyclone Idai. Vatiwo hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti iwedzere vari muchiuto mari dzemihoro, vachiti mauto ari kuomerwawo neupenyu sezviri kungoitawo ruzhinji kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Vashorawo vemabhizimusi vari kutora mukana wekusamira zvakanaka kweupfumi pari kuitwa chirongwa cheausterity kukwidza mitengo zvinhu zvisina tsarukano. Vatiwo hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori munyika, vakati hurumende yavo haisi kuzozeza kusunga vese vari kuita zveuori. Papedza vamunangagwa kutura mashoko avo, veruzhinji vazosara vachivaraidzwa nevaimbi vakasiyana-siyana pamwe nemutambo wenhabvu pakati pechikwata chemauto emuno neekulesutu. Mhemberero dzegore rino dzaitwa pasi pedingindira rinoti ZDF, Guaranteeing Peace and Security for National Development. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichere panyaya yezuva remauto, vamwe vari muchiuto vanoti zvinhu hazvisati zvashanduka munyaya dzemararamiro avo kubva pakabviswa vaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vari muchiuto ava vanoti vanga vavimbiswa zvinhu zvinosanganisira kuwedzerwa mari dzemihoro, kuwaniswa nzvimbo dzekugara pamwe nekuwaniswa zvekufambisa kuenda nekudzoka kumabasa. Mumwe musoja wekukamba yekumagunje uyo anga ari muchinoi vachipemberera zuva remagamba, uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Yanga, anoti pane zvose zvavakavimbiswa hapana chatichaitwa. Yanga anoti vaitarisira kuwaniswa nzvimbo dzekuvaka dzimba pamwe nekupiwa zvekufambisa sezvaiitwa nguva yakare.
Kufaza hapana chatichashanduka kubva pakaitika zvatika, because taitarisirawo kuti pane zvakavimbiswa tichapuwa mastendi, tichapuwa mabhazi yekuti tiendese kumabasa. Kuwedzerwa kwemari uku kuti mari ngawedzere kana kupuwa nemamwe mainfom, but hapana chatichachinja, zvichiri ngori zvimwe chete eda kubasa kana kuti mamararamiro atiriwizi.
Mumwe musoja wekukamba yeziya papa moyo iyo yaizivikanwa kuti Sirisiri Airbase, uyo asina kuda kuzivikanwa nezita rake, anoti kurarama kuri kuita masoja kuri pachena nekuda kwenhumbi dzavanenge vakapfeka uye mararamiro avo munogara veruzhinji.
Ndiri kuti chimwene ndemunoripota zvamuri kungoona, isusu hati kwanisa kutaura zvakawanda, but muri kungozviona zvazvingori.
Mumwe musoja anga ari kumhemberero nhasi muchinoi vaGordon Pfumbidzai vanoti masoja anofanirwa kupiwa mari dzinovakwanira kuitira kuti vasapare mhosva dzekutora zvinhu nechisimba sezvinonzi zviri kuitika nemhosva dziri kuenda kumatare dzimhosva.
Kuti masoja anofanira kunge ari masoja anoremekedzwawo nenyika yese, kubvirawo mabato aanonge achifanira kuitwa nehurumende anochengetedza munhu, nekuti munyika yezvinezvi mapurizi edu haasiit zviri kudhura. Saka kana zvakadaro ndo patinopedza taakuona masoja pezera kuti adzima amudhirobhari, tetisingazivi kuti vari kuita mamudhirobhari nokuti vanonge vasina kupfeka uniform, but vanoita mamudhirobhari iyaya nokuti vazhinji vacho vanonge vane maaccess nepfuti vachiita mamudhirobhari nepfuti. Saka ndinopedzera kudaro nekuti mari yavanonge vachitambira nenge risho.
Asi mumwe wevaimbove varwi verusunu munguko mudunhu remashonal and west vaCornelius Mooni vanoti zvinhu zviri kunakira vaimbova vari verusununguko sezvo vave kuwaniswa mabasa nemapurazi.
Chokwadi ndechokuti paold dispensation ndofunga munoyeuka zvikuru kuti pati yanga isiri kuona maoko zvinhu zvatatichemera iye zvino taane about vanhuvanga tikati matema danda tikati mahiya tikati headman nevamwe vakazotorwa vachipinzwa kupati kuimbileyo vakatiwande bati tinongoona kuti politigre zvino ukatarisa pane mahovhetinezi akatiwanda even ugovernment tine vazhinji vari kutorwa vachipinda magovernment positions kumaparastatals tine vari kutorwa vachienda kumaparastatals.
Hachida kukwanisa kubatsa mutauriri wemauto munyika vaalfios makotore kuti tinzwe kuti sei nyunyuto dzemauto aya dzisati dzagadziriswa. Mune imwewo nyaya, nhengo dzezanu pf dzinoti seneta Joseph Chirongoma navafinius Makumbe vanyadziswa nekubviswa patafura yepamusoro munhandare yechinhoi vachinzi vainge vasina zvigaro. Vamboedza kumiramira kuti vasabviswe asi mapurisa esecurity neprotocol avabvisa zvechisimba. Mupurisa abvisa vaviri ava asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatore venhau. Anoti vaviri ava vabviswa sezvo vanga vasina zvigaro. Vaviri ava varamba kutaura nestudio 7 vachibva varamwa ndokubuda munhandare mhembero dzisati dzapera. Ndakamirira studio 7 muchinhoi, ndini Ata Achiguriwa.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti yamirira kusvika kwemusi wechishanu apo bato iri richapinda mumigwagwa richiratidzira muHarare. Sachigaro vechidiki mubato iri vateererai Obeisi Tole vanoti vachange vaine vanhu vachange vachichengetedza runyararo kuitira kuti kuratidzira kwavo kusaite mhirizhonga. VaStole vanoti bato ravo ratora danho iri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Asi bato riri kutonga reZANU PF rinoti rinozviziva kuti chinangwa cheMDC ndechekuda kubvisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro, avo rinoti vakasarudzwa zviri pamutemo. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaVictor Matema Danda vanoti MDC ikaita zvemhirizhonga nemusi wechishanu inenge yazvisikira moto muziso. Asi vaStole vaudza Rachel weStudio 7 kuti vari kuratidzira nemusi wechishanu nekuti ndiyo chete nzira inoremekedzwa mubimbiro remutemo wenyika kuti vaburitse nyunyuto dzavo.
Urongwa hwedu hwasvika padanho rekuti changosara izuva rekuti vanhu tiungane toratidzira sekutara kwatakaita. Takatoitawo zviri pamutemo zvokuzivisa mapurisa sekutaura kwazvinoitwa. Tsamba yakanguri yaenda, ivo vakanguri vaigamuchira kududzira kuti hapana ichatimisa. Musi wechishanu mhuri yeZimbabwe inogara muHarare nemunharaunda dziri pedyo neHarare tiri kusangana paAfrica Unity Square nenguva dza9 tomacha murunyararo.
VaStole, mapurisa atapindura here pane zvamakavazivisa nezvokuratidzira uku?
Ndinoda kuti ndikubatei muromo ipapo. Mapurisa harisi basa ravo kupindura. Mapurisa basa ravo kugamuchira tsamba nekuti mutemo unoti we need to notify them hautauri kuti vanofarira kuti pamvumo. Takaita sekutaura kunoitwa mutemo. Isu vanhu vanogamuchira mutemo chaizvo semhuri yeMDC saka takatedzera zvaunoreva zvokuti tipei tsamba. Takaita saizvozvo nemazvo tsamba ikagamuchirwa.
Bato renyu zvikurimi vechidiki ndapi matanho amuri kutora kuona kuti zvapana mhirizhonga ichaitika nemusi wechishanu?
Alright, yeah, ipapo mubvunzo wakanaka nokuti dzimweni dzenguva chanoitika ndechekuti vanhu vangaatya kuti vaa isingaitika mhirizhonga. Asi regai nditaure kumhuri yeZimbabwe zvazvino kuti isu sevechidiki vebato reMDC takatora matanho okuva nevechidiki vachange varipo kuchirungu tinovati mapeace marshals. Basa ravo musi uyu richange riri kuona kuti hapana vachadyarwa pakati pedu neiro bato rinoda mhirizhonga rinova bato reZANU PF. Saka vachange vachiona kuti vanhu vari kufamba muri munyararo iye vanhu vari kufamba vanhu vemhuri yeZimbabwe vari kuda kuti zvinhu zvishanduke mukati menyika yeZimbabwe. Ndochekutanga chataita yezve pamusoro pezvo tameka shuwa kuti tichange tine makamera padanho roga roga kuitira kuti tichange tichitora mapikicha eavo vangabatwa nemiedzo kudaita mhirizhonga tovagamuchidza mutongo wavo wakafanira. Nokuti isusu chidanho chatiri kutora hachidei nemhirizhonga, chidanho chine runyararo mukati.
VeZANU PF vakawanda vari kuti izvo kuratidzira kwamuri kuita uku muri kuda kuti izvo mubvise vaMnangagwa pachigaro nenzira dzisiri pamutemo ndizvo here zvamakaronga kuita sebato
dambudziko ravanhu vanenge vachitaura kudaro ndiro kuti vane dambudziko kusanzi kuchiita panguva dzavanenge vachierenga bumbiro remutemo tiripo isi pakuvapa dzidziso kuti vagone kunzwisisa kuti ramangwana vasazoite zvakare mistake yekureva nhema saidzodzo zvinokatyamadza uye zvinohlisa kuti kune vamwana vasati vanzwisisa kuti bumbiro remutemo yezimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achitaridzira section 59 inotendera muzimbabweni wose kuti kana achinge asvika panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu hachindifadzi imvumo yake ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupetition
Sachigaro vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vateererai Obey Stole, vachitaura vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chemapurisa muMalaysia changa chitsvaga musikana wekuFrance ave chizvarwa chekuIreland chawana mutumbi wemusikana uyu mushure mesvondo rimwe chete atsakatika. Mapurisa emuNegeri Sembililand anoti awana mutumbi waNora N. Corinne uri panzvimbo iri makiromita maviri kubva muDusan nzvimbo inoshanyirwa. Uganda iri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuomesera vanoisa zvinhu nemashoko paindaneti zvikuru zvine ruvengo kana kunyadzisa izvo vanorwira kodzero dzevanhu vanoti idanho riri kutorwa nehurumende rekuda kunyaradza vane maonero akasiyana neayo. Pave kuda kupera gore kubva zvatora mhiko mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wa26 Nyamavhuvhu uye gurukota rezvemari vaMtuli Ncube musi wa10 Gunyana. Vaviri ava vakavimbisa kuti vaizogadzirisa upfumi hwenyika chinova chikonzero chikuru chainzi navaMnangagwa vachitsigirwa nemauto ndicho chikonzero chakapa kuti vapidigure hurumende yavaRobert Mugabe. Asi kubva zvabviswa vaMugabe pachigaro pane zvachinja here munyadza zveupfumi? Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Pavakatora mhiko vaMnangagwa vakavimbisa kuti vainge vaine urongwa hwekuwandudza upfumi nekuwandisa vanhu mabasa uye kumutsuridza kudyidzana nedzimwe nyika uyewo kurwisa uori. Mukuita izvi vaMnangagwa vakadoma muzvinafundo Mutuli Ncube kuti vave gurukota rezvemari. Ko, vaviri ava vabudirira here kugadzirisa upfumi hwenyika? Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vanoti hongu vari mugwara.
Vanhu vachingomuka kuti tichangomuka makuseni zvanaka, handizvo, hazvigoni kungomuka pasina kushandwa kuti zvinake. Saka zvakarongwa nehurumende yavaMnangagwa naminista wavo wefinance ndozvinhu zviri kutoita kuti ikonomi ichichinja. Ive ikonomi yatinogona kumanaja isvaridzi vayo zvinorwadza, asi kurwadza ikoko kototi kuitwe, toda kuti taenda mberi tagadzira nyika inobudirira inogona kuzvisapota, ichagadzira maindastri akawanda, ichaiti vanhu varime, ichagona kushandisa mvura inenge yanaya. Chikuruwo chavaziva chekuti dzavaise mari yemuno muzimbabwe. Vanhu havanyatsi kuzviziva havo, asi kuisa mari yemuno muzimbabwe kureta kuti uchikondorora upfumi hwemuzimbabwe.
Asi vaimbova gurukota rinoona nezvemari uye vari mumwe wevateedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai biti vanoti vaNcube navaMnangagwa vari kukundikana.
But it is fair to say that things have worsened terribly under Mutuli Ncube. Iko zvino mukatarisa kudhura kuri kuita zvinhu, chingwa chaakuita $10, inflation yaakuma 600%, mapeturo inokwira mazuva ose, magetsi akakwidzwa, then ozoita basa rekungotekisa vanhu zvisina musoro, zvina 2% taxation tax, zvina duty. So munhu asina mari muhomwe, izvo zvinhu zvazviri kushayika. Magetsi hakuna, magetsi ari kuita 18 hours achishayika. Petro hakuna, mvura mumakanzurum hamuna. So it's a disastrous Zimbabwe. Handifungi kuti tatambosafa sekusafa kwatiri kuita nekusafa kwataitiswa naMutuli Ncube.
Kunyangwe hazo vanwe vakati vari kuda kuti inflation mukupera kwegore inge yasvika pazvikamu zviri pasi pegumi kubva muzana. Inflation yatowedzera kusvika pazana nemakumi manomwe nemashanu kubva muzana, sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zuva nezuva. Kunyangwe hazvo vanwe vainge vavimbisa zvakare kuti ichadzika muna chikunguru. Izvi zvakapa kuti vanwe vatore danho rekumbomisa zimstance kuburisa inflation yacho zvachose. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vanoti kushaikwa kwemagetsi nemari zvakonzera kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevemabhizimisi zviderere zvikuru.
Capacity utilization yadzika zvikuru zvekutoti pamwe tichaona tadzika below the you know the 50% yanga ichimbotarisiwa kunge tiri kuoperator. Maindications dzavanenge ari kutarisa kuti pamwe tichadzika down to as low as ma30% chaiko.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai, munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vanoti vashandi havasi kuwedzerwa mari vachipa semuenzaniso vashandi vehurumende.
Tingatarisa tinoita poverty datum line iyo zvino, tinoona kuti $400 iri kusara iri pasi pasi chaizvo. Haisi kukwana mari iri kutarisira kuti munhu ane mhuri inosvika 6 anokwanisa kurarama kwemwedzi mumwe chete.
Vakuru vanotiwo mudzimu wakupa chironda wati nhunzidzi kudye. Mwaka wapera mvura yakarambirawo mudenga zvapa kuti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu kumaruwa chete vatarisane nenzara inotyisa. Izvi zvinoreva kuti hurumende yave kufanira kuita chipatapata kutsvaga imwe mari kuti iwanise vanhu ava zvekudya. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America dzinoti dziri kuronga kuratidzira kumuzinda weZimbabwe muWashington DC nemusi wechishanu svondo rino, dzichitsigira dzimwe nhengo dzebato iri dzicharatidzira muHarare pazuva rimwe chetero. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDC muNorth America vaTimothy Muringai vanoti vari kukoka munhu wese ari muAmerica neCanada anokwanisa kubatana navo zvisinei nekuti ndevebato ripi, vachiti vatora danho iri nekuona kuparara kuri kuramba kuchiita nyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tukukoka hama neshamari dzese dzekuZimbabwe nyangwe iri programu yeMDC, asi tirikuona kuti munhu wese munyika yeZimbabwe ari kutambura. Hakuna fuel, hakuna chikafu, chingwa nezvakadaro daro. Nemararamiro upenyu unenge waoma. Saka tati in solidarity nevanhu vari kumba vari kusangana kuAfrica Unity Square nesuo tinenge tiripo paWashington DC paembassy.
Kuratidzira kwenyu kana kupinda mukuratidzira kwenyu mikuno kunobatsira zvakadii kuratidzira kunenge uchiitwa nemusi wechishanu neMDC kuZimbabwe?
Zvakakosha nokuti tinoda kuratidza vanhu vari kumba kuti nesuwo tiri kushungurudzwa nekutambura kuri kuita vanhu, nokuti kuramba tichingotaura nenyaya yekuti Zimbabwe ngaisununguke, Zimbabwe ngaiite utongi hunova huri accountable, ndo zvatiri kuda kuti sezvo tiri kuona kuti mainvestigations ari kungoitwa iyo nezano PF vari kuona kuti kune huori huri out of control. Saka nesuwo kana tichiratidzira kuno kuAmerica tiri kusapotawo hama dzedu dziri kumba.
Imi muri kuratidzira muri bato reMDC, sei muri kuzofunga kukoka vamwe vasinei nebato renyu?
Isusu tiri MDC tinoratidzira zvepolitics, asi hapana munhu anoratidzira zvemaomero ezvinhu muzvipatara kana mumabhanga kana mari dzichishayikwa. Iyi nyaya inoafekta munhu wese. Saka isusu seorganization yeMDC taona zvakakurudzira kuti tidaidze hama dzedu dzose kuti hama neshamari, nyango usingasapoti hako MDC, uya tiite kuratidzira tiri paWashington DC embassy kuti hatisi kufara nematongerwo ari kuitwa nyika kumba nesituation yacho iri on the ground.
Kuratidzira kwenyu kunotarisira kuti kunenge kuchitanga nguva iuye kuchitora nguva yakadii?
Hurongwa huripo huru tanga na 10 kusvika na 4 PM pa embassy yepa Washington DC.
Wanga wari mutevedzeri wemutauriri weMDC mudunhu North America vaTimothy Muringai vari parunare muOhio muno maAmerica neStudio 7. Asi sachigaro vezano PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vanoti havaoni zvazvinobatsira zvokuti MDC iratidzire kumuzinda wenyika muWashington DC asiyo ichiramba kupinda munhaurirano dziri kukokerwa navaEmerson Mnangagwa dziri kupindwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika.
Isi tinoona sezvinhu zvisina maturo nekuti hatiziye kuti chavari kuratidzira chii. Isu semusangano weZanu PF nehurumende tiri kuteedza munhu wese mwana wese weZimbabwe kusanganisira vaTsvamisa nebato ravo kuti uyai tigare pasi tikurukure pamwe chete sezvatiri kuita nemamwe mapato anopikisa nemakereke nevemabhizinesi kuti tivake nyika. Saka hatiziye kuti kurakidzira kwavari kurakidzira uku vari kurakidzira nezvei vachida kuachivha chii. Uye kuuya kumuzinda weZimbabwe kuno kuAmerica vachinoratidzira zvakare hazvina zvatinobura, hapana chazvinoburitsa, uye hatinzwisise kuti zviri kuitirwei. Zimbabwe inyika yedu tese, tiri kuti ngatibatatei maoko tiise pfungwa pamwe chete tivake nyika yedu murunyararo tichiremekedzana isu vanotonga, tichiremekedzawo avo vanopikisa. Umwe noumwe ane nzvimbo yake mukuvaka Zimbabwe. Asi ngatibatanei tishande pamwe chete, kwete zvekuswera vachienda mumastreets vachizopedzisira vapisa zvinhu zvevanhu, kurova vanhu nekukonzera mbonga mupopoto kutadzisa kuti vanhu vaende kumabasa nyika iende mberi.
Asi vaGuni hatisi kodzero dzavo here dzekuti vange vachiratidzira?
Aiwa, munhu wese ane kodzero idzodzo, asi kodzero idzi hadzingoshandiswe dzichitsitirira kodzero dzevamwe. Chatisingade ndechekuti vati ivo vane kodzero dzekuratidzira vorambidza vamwe vanhu vanoti kodzerowo dzavo dzekuda kuenda kumabasa kana kuita zvimwe zvavanoita muupenyu hwavo.
Tiri kunzwa vamwe venyu veZanu PF vari kuti vachaona kuti kuratidzira ikoko hakubudirire. Imi munozviitambirawo sei?
Tiri kurambwa neZanu, vanhu vanoita zvinhu zvinoraudzira pamutemo. Zanu haisi kuti vanhu havana kodzero yekuratidzira, aiwa, tiri kuti vanhu vane kodzero yekuratidzira, asi vakada kuita zviri kunze kwemutemo. Isu sebato riri kutonga hatisi kuzoregedza vanhu vachikanganisa vanhu vari kuda kuvaka Zimbabwe kuti ibudirire, kana kuti vachipfunza midziyo, kungava kupisa dzimotikari zvatakamboona zvichiitika, kurova midhuri yakazvimirira nekukanganisa vanhu vari kuita mabasa avo. Nesuwo tichange takavhura maziso nenzeve dzedu.
Vanga vari sachigaro veZanu PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Kwazwai, 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 muri eZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kutaura pamusoro pekuratidzira kwakarongwa neMDC inotungamirwa navaNelson Tsvamisa uko kuchaitwa nemusi wechishanu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Mhuri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Zvengo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva remauto, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachikumbirisa veruzhinji kuti vasaite mhirizhonga munyika. Vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Tsvamisa vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Zvino zvoramba zvichinetsa munyaya dzezveupfumi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kugadzirisa zvakanga zvaipa muhurumende yavaRobert Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechana njani mtwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 18 kuNcwabakazi 2019 ngutungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
My government is aware that our defense forces, our defense force is equally affected by the economic difficulties faced by the general citizenry.
Uhulumende wami uyazi ukuthi abekubutho babhekane lenduku kwezomnotho njengaye wonke umuntu elizweni.
Umongameli Emerson Mnangagwa unxume umsebenzi webutho ekhuluma embuthanweni wokunanza ilanga le-Defense Forces Day.
Isisekelo selizwe section 59 uyavumela abantwana baseZimbabwe ukuthi batshengisele ukuthi into kazimanga kuhle. Ngoba esikhathini eziningi nxa abantu bekhuluma ukuthi sebesidla imbuya ngoluthi, uhulumende kandisanga ukulalela.
Ibandla le-MDC lithi uhlelo lwalo lokutshengisela luzaqhubeka njengokuhlelwa kwalo ngolwesihlanu lanxa abezanu PF besithi igalumelanga luvunyelwe. Izizalwane zakwamanye amazwe ezibotshwe ngeviki edluleyo kwele South Africa zimiswe phambi komthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla unxume umsebenzi webutho leZimbabwe esithi lilondoloza ukuthula ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima kwezenotho. Uphinde wacela uZulu ukuthi angaphatheki kudlakela lokuphazamisa ukuthula elizweni. Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi abe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa beqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umongameli Emerson Mnangagwa obekhatshwe ngumkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa wamukelwe ngenhlonipho enkulu lapho engena enkundleni yeNational Sports Stadium emkhosini wokunanza usuku lwababutho olwe-Defence Forces lonyaka olwenanzwa phansi kwendikimba ethi the ZDF Guaranteeing Peace and Security for Development. Esethula umbiko wakhe uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza inhlalakahle yababutho ngoba bengabantu abazinikeleyo uqhuba umsebenzi wabo ngoba isimo kwezomnotho singesihle lakibo.
My government is aware that our defense force is equally affected by the economic difficulties faced by the general citizenry.
Uhulumende wami uyazi ukuthi abekubutho babhekane lenduku kwezomnotho njengaye wonke umuntu elizweni. Imizamo yokulungisisa lokho isikubanga esiphezulu ukubuyisela njalo indlela yokuholisa abakubutho. Sizotshutshisa njalo ukwakhiwa kwezindlu zokuthi abakubutho bahlalekizwe.
Okhokhela iqula labameli bakwamanye amazwe eZimbabwe engummeli wele Democratic Republic of Congo uambasada Mwana Wampanga Mwanananga ugcizelele ngokuqakatheka kokulondoloza ukuthula elizweni.
You may think that things are tough, but you should stay the course.
lingacabanga ukuthi into zinzima kodwa kumele liqhubeke limanyene libe lombono omunye
njengehlala yenza ibingekho ikokeli ye-MDC lamanye amabandla aphikisayo kulo mkhosi okuchazwe ngumsekeli kampathintambo wababukutho umnumzana Victor Matemadanda ukuba yikwehluleka kunanza imisebenzi yalaba bantu abanye babo bengabalwa impi yenkululeko
bona bale freedom eyokufoma amapati lokunye konke ngendaba yokuthi ilizwe lakhululwa and kukibo ukuthi babone nabo babe le contribution kulanga elinjenga ilanga lanamu kodwa nxa bengafuni kuyabe kungumubono wabo
umhlandagwa utshele abekade besemkhosini wanamhla ukuba owalonyaka wahlukile ngoba ulezehlakalo ezimbili ebeziqakathekile ezivalisa ukunikezwa kwemihlobo yamafulegi alembala etshiyeneyo kungatsha ezintathu zakohlangothi lwababukutho abalwa ngendizamtshina olwe-air force kanye lokunikezwa kwezicoco kwamalunga ababukutho aliyi-10 abaphathisa emsebenzini wokuhlenga lokusiza abehlelwa ingozi yezulu lesikhukhula esalethwa ngucyclone Idai ethi manimani ekuqaliseni komnyaka kuvezwe njalo imihlobo eyehlukeneyo yendizamtshina ezisetshenziswa ngabeviyo lebutho lasemoyeni ele-air force lo mkhosi ugqitshwe ngomdlalo wenguqu phakathi kwamalunga kubutho lezimbabwe lawakubutho laselisuthu abethekelele ezimbabwe uzulu ubelibaziswa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa abakubutho abekade besehla kundizamtshina ngamaparachutes bengena enkundleni abekade befola ngendlela encomekayo abezomculo okubalisa u-Alec Macheso leqembu lakhe le-orchestra mbelikwazo labanye ngimele istudio 7 iseharare ngingumavis gama
ilanga le-Defence Forces Day leli linanzwe emadolobheni atshiyeneyo agoqela elakobulawayo lapho umphathintambo obona ngokwenzakala kuleli dolobho unkosikazi Judith Ncube abale khona umbiko kamongameli Mnangagwa kubika u-Anastasia Ndlovu
Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo uZulu ehlonipha imisebenzi yabezomvikela. Esethula umbiko wokunanza leli langa, umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ubonye ukuthula okukhona elizweni kanye lemisebenzi eyenziwa ngabebutho eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Alilanga eliqakathekileyo kwenza abantu baqedisise ukuthi vele imisebenzi yebutho yiyiphi layiphi ngoba izikhathi eziningi abantu sikazithathe sithi thina umsebenzi webutho ngawokuthi nje bephonga udefend ilizwe beme khonapho kanti kukhona okuningi abakwenzayo nge-community development.
Ilunga ledale le-Central Committee ye-ZANU-PF unkosikazi Molly Mpofu uthe abantu kumele bahloniphe abebutho njalo bengaqanjelwa amanga kumbe ukusetshenziswa kumikhuba yenkohlakalo.
Ilanga eliqakathekileyo elibenze bake bathone bekhonisa behlangane labantu ababavikelayo.
Owaphatheka ekubumbeni ibutho lakuqala eZimbabwe u-Retired Colonel Chingadube uthi leli langa liqakathekile ngoba kunazwa ibutho elasungulwa ngo-1980 ngesikhathi sokuthola uzibuse.
Ilanga elikhulu emasotsheni wonke i-Defence Forces zeZimbabwe elihlanganisa amasotsha wonke batshenise ubungcitshi babo bekhumbula njalo ukufonywa kweZimbabwe Defence Forces ngo-1980 ukuphela kwempi iZimbabwe Defence Forces eyahlanganisa amabutho amathathu izandla leZipra leRhodesian Forces.
Abanye abaze emkhosini lo baphe inhlonipho enkulu kubutho leZimbabwe bethi liphethe kahle umsebenzi. Omunye wabo ngumnumzana Absalom Sikhosana isakhamuzi sakobulawayo.
Kulapha esihlonipha khona ukuba khona kwamajaha lezintombi ezisinika ukuthula elizweni, ezenza silale ubuthongo bethe ngoba sazi ukuthi sivikelekile. Lanxa kukhona khathesi abanye abafuna ukusidalela ukungahlaliseki elizweni lakithi, siyethemba ukuthi ngobukhona babo bazasiphathisa ilizwe lethu liqhubeke lilokuthula. Sihlanganisa amakhanda sisebenzele ukuthuthukisa ilizwe lakithi njengemuli yeZimbabwe.
Owake waba yisiphathamandla sebutho uRetired Colonel Thomas Ngwenya, owangena kubutho evela empini yenkululeko, laye ubuke okwenziwa ngabebutho.
Thina njengabantu bokuqala bokulwela inkululeko yokuqala ama-officers eze-10A, siyalemukela ilanga leli.
Osakhulayo ofunda eNjube High School uSithabile Nkomo uthi baze ukuzobonisa abebutho ukuthi baqakatheke kangakanani ezweni.
Ilanga leli ngelokuzoona amasosha ethu, kahle kahle sizolicelebrate lapho, sizobatshengisa ukuba baqakatheke kangakanani elizweni lethu leZimbabwe. Ngabantu abayenza kube le order elizweni. Amabutho asobantu kumele sibayisabe kahle kahle ngoba ngabantu abafana lathi, kumele sisebenzisane labo.
Imuli zabakubutho yizo ezize ngobuningi enkundleni eye-White City Stadium ukuzathakazelela ilanga eleZimbabwe Defence Forces Day labasakhulayo abaningi. Umabhalane we-council yakobulawayo umnumzana Christopher Dube laye ubekhona e-White City Stadium, njalo uhulumende ubonye kakhulu i-council yedolobho lakobulawayo ngokulondoloza indawo ebekwa amaqhawe esabelo eyebulawayo Nkulumane Heroes Acre ihlanzekile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Mnangagwa uphinde wancoma ibutho leZimbabwe ngokuphathisa ukulondoloza ukuthula emazweni abalisa ele-Ethiopia, Lesotho, Somalia, South Sudan kanye lakumanyano we-United Nations. Uthe ibutho liyaphathisa njalo kunhlelo zokwakha eChimanimani leChipinge kulandela izulu lesikhukhula uCyclone Idai elabhidliza izakhiwo kulezindawo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Max Mkandla, ingcwethi kwezombusazwe njalo owayekubutho leZimbabwe kanye lakuviyo leZipra.
Lokho kwe-cyclone lokho anti kukhulunywa ngomhlubulo kumbe nge-province yawelwa ingozi, njalo kwathatha isikhathi eside khonakhana kunxa isimo sasikhona ukuthi bezibeyifinyelele khona laphana. Kwaphela-ke izulu leli bangena-ke baba noncedo lapho abakwanisa khona. Kodwa-ke okuhlukuluza abantu ngama-crise lawa alokhu ekhwela esiya phezulu ipetroli, ukukhwela kwayo abantu behlule kufinyelela endaweni lapho ezilombuthano khona ukuthi bekhona kulelo langa, abasaliqakethekisi lalelo langa ngelihlupho ezikhona. Ivaseline yokugcoba sile ukuthi egeve egcobe amafutha ehambe ebukeka lapha besiya khona, sokuyi-$25 khona. Lokhuyana kwenza ukuthi umuntu ezihlalele ngekhaya isepe ukuthi khona ithole ukuthi egeve isibiza kuma-$18 yokuhlikihlela yona liyana. Le impuphu yona hayi ngaphezulu isibili ikhuphukile, so abantu bathele gadalala ngalokho.
Ngezinye indlela ngabe kulungiswa umnotho welizwe kuqala kumbe kungayenziwa imicimbi enjengale?
Umnotho welizwe kawulungise ukwenzela ukuthi abantu nxa kuthiwa khona kule micimbi enjengayonaleyo behambe ngobuningi babo, ngoba naphela benalokho ukuthi nxa sebesuka khona ngale besiya ezindlini bana lapha abazafika beqaleli khona le mbuli zayo.
Siyabona njalo le bandla le-MDC liqoqa ukutshengisela esikhathini esedluleyo kube lokudutshulwa kwabantu ngabacatshangela ukuthi libutho, kambe ukuthi kathesi kungenzakalani?
Njengoba umonklanti wayekhona lapha amboni isehlakalo lesena singenzakala, kuphela nje isisu kasiphakelwa kunengi ama infiltrators angangena laphana bedubula wona amapolisa bedubula amasosha kuzathiwani khona lapha nxa sokuyi return fire kwenzakala khona lokhu ukuthi kube labantu abangazelanga ngaphandle kwelizwe kumbizigangi nje njengoba kube lama armed robbers abazethola izikhali bebajule khonaphana bedubula amasosha uzothiwa khona amasosha amabili afile anti kuzaba le return fire lizabambanisa konke labantu abangelacala abaze phakathi komthishimbo nalo i-stay away ingcono umuntu azihlalela ngeyi lokho kokubuthana lokhu sesilahlekelwe kakhulu ngabantu abade bazaba zinkokheli zakusasa hhayi mina kangikukhuthazi lokhuyana idemo le izakuba le-ansabani asithi idemo le beyikhangele beyibukele bekele ukuba phendula kuzathiwani ekuqineni sabuyela abantu ezindlini bangabuyela abantu ezindlini kuyini okuyake kuzabuya kusasa.
Lo ngumnumzana Max Mkandla, ingcwethi kwezombusazwe, njalo wayekubutho lesizwe kanye lakuviyo lezipra. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Ibandla leMDC lithi uhlelo lwalo lokutshengisela esitaladeni zeHarare luzaqhubeka njengokuhlelwa kwalo ngolwesihlanu lanxa abezanu-PF besithi amapholisa kamelanga aluvumele. Amalunga ezanu-PF agoqela umsekeli kamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Victor Matemalanda. Bathi iMDC kumele ivinje ngoba ijonge udlakela. Kodwa umgcinisihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo uthi bazatshengisela ngokuthula njalo uthi bayaqhubeka ngohlelo lwabo.
Lokho kukhulunywa nguMatemadanda kuyadanisa ngoba isisekelo selizwe u-Section 59 uyavumela abantwana baseZimbabwe ukuthi batshengisele ukuthi into akazimanga kuhle. Ngoba esikhathini eziningi nxa abantu bekhuluma ukuthi sebesidla imbuya ngoluthi, uhulumende kandisanga ukulalela. Kodwa uZulu angatshengisela kuba lobubelo ngoba uhulumende uyabe sebona ukuthi uZulu uyakhala njalo kumele alale nje njalo izifiso zabo zilungiswe. So uMatemadanda bazama ukwethusela uZulu waseZimbabwe ngokuthi bona bakhomba ngaphakathi. Iningi likaZulu alikhombi ngaphakathi, so kuqakathekile ukuthi siyetshengisele.
Bathi injongo yenu emqoka lapha yikubangela ingxabangxoza lokudala udlakela elizweni, yebo kunjalo?
Asikaze njengebandla leMDC sike sidange udlakela uma sitshengisela. Ungakhangela izulu lapho kade sitshengisela khona umonakalo uvela kuzana uPF lapha abasebetshela amasotsha njengango-1st of August lapho kuzokuthi amasotsha adubula abantu. Kasikaze sike sidilise izinto sitshengisela ngokuthula njalo thina esitshengiselayo lapha yikuthi asinamagetsi, asinamanzi, akulamithi ezibhedlela, imijova kayisagadeki, imali kayitholeki, azitholakali emabhenki. Okwakhathesi nje sesokuhlale nje abantwana baseZimbabwe kufa ezitolo ungazungena ufuna ukuyathenga intengo yokudla isiqhansi okumangalisayo. Kodwa imiholo ilokhu imiholo ebesiyihola mnyaka ephelile.
Khona ukutshengisela lokho kuseHarare lakoBulawayo kuphela kumbe la kwamanye amadolobho, ungachasisela uZulu?
Amanye amadolobho azatshengisela siqeda ukutshengisela eHarare. Amaprovinsi wonke azatshengisela ukuthi batshengise uhulumende ukuthi hatshi bo sokwanele, asanelise ukuthi siphefumule sesiphelele ezandleni njengeSEP.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumgcinisihlalo weMDC. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule.
Abadala bathi ukubona kanye ukubona kabili. Besitsho ukuthi utshengisela lokhona kwabakhona okwadlulayo wasifundisa ukuthi akusukutshengisela kuphela kule njongo ecathileyo elokuganga phakathi. Elokuganga njengokuthi abantu bagcina sebelahleka, sebesenza into zokuganga, sebetshaya izinto, betronta, bethatha izimpahla zabantu, besenza yonke into kungasahambeki, sebephambanisa lelungelo loluntu lwabanye abantu abazihambelayo. Sokuludaka nje kungasaqedakali. Ngokunjalo uhulumende ulomlilo umlando wokuvikela abantu. Yikho khona ukungena kwenza uhulumeni athi kuza kwenzakala lokwana kwaizolo, abantu besale bengasela zitolo, abantu besale bengasela lokhu, impahla zabo sezifikeziwe, into sezitshontshiwe. Umumona lwana yihulumeni awukhangele ukuthi mhlawumbe ungaphindakala into efanayo. Okunye esimele sikukhangele ukuthi nxa kuthiwa i-demonstration, akumelanga kube i-demonstration yeparty ethile. Kumele kube i-demonstration yamaZimbabweans besenza ukuthi bethi bona bayakhonona ukuthi izinto kazimanga kuhle. Yes, siyakuzwisisa khonoko ngoba kusekelo sombuso welizwe kukhona ukuthi abantu batshengisele balelungelo lokutshengisela ngokuthula. Ukutshengisela ngokuthula kukhona esisekelweni sombuso, kusemthethweni lokuthi abantu bakwenze. Kodwa kusuka kumangalise nxa sokuthiwa yinto eqhutshwa yi-political party ethile.
Kodwa umuntu wonke uvunyelwe ukutshengisela babagawule, kungaba yi-MDC, kungaba yizanu njengoba sesike sabona lani njengebandla litshengisela esitaladeni.
Ngiyavuma kakhulu sibili kakhulu ukuthi umuntu wonke sembuyele esisekelweni sombuso mdungameli. Ngikhona sibhala isisekelo sombuso lesi sithi sona umuntu ulelungelo lokutshengisela noma ngubani, noma yi-political party ethile noma ngubani. Kodwa the same party naleyi yesiqophi demonstration naleyi yayisenza imihlangano labantu besiyabatshengisa ukuthi hambani yehlasela endaweni enje, hambani yekwenza lokho. Umonakalo wonke owayenziwa wawusenziwa yi-same political party naleyi esikhuluma ngayo.
Kodwa iMDC iyakulandula ukuthi iyo eyabangela udlakela okhuluma ngalo babugawule, njalo ithi iza ngokuthula ngolwesihlanu ekutshengiseleni kwayo.
Kona kwaba kutshoya kusiqiniso ngoba akula muntu mtungamele ovumayo ukuthi ulecala. Khangela labo mphumira wona noma sebethi emakoti abavumi ukuthi batshontsha lanxa yokubusakazi usegcekeni.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF sixoxela ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, saka komuhle. Mina ngimumayigobe, ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe T-Connection ngo-8 ntambama. Namhlanje khangela ukutshengisela okuqoqwa ngebandla eliphikisayo ele-MDC ngolwesihlanu. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imilayezo lokunombolo esithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Mthwaka komuhle, Zimbabwe omuhle. Asihlanganeni kuhlelo T-Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. IMelika ithi isezake ime ukwengeza ngesilinganiso sokulithumi ekhulwini i-10% imithelo yokungena kwempahla evela kwele China esifunwa ngumongameli Donald Trump. Imithelo yempahla egoqela ama-computers, omakhalekhukhwini, ama-video games, ama-toy adlaliswa ngabantwana, isicathulo kanye lezembatho iza kwengezelelwa ngompalakazi. UZulu weZimbabwe uthi ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto sokwenze impilo yakhe yaba lukhuni ngamandla. Kubika uChris Gande weStudio 7.
Ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota ngomvulo sokuhle kwabangela ukukhwezwa kwentengo yempahla ezinye ezitolo. Uhulumende uthi intengo yamafutha ezimota iphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lekwamanye amazwe. Kodwa ukucubungula okwenziwe iStudio 7 kuveze ukuba lokhu akusilo qiniso, ngoba amanye amazwe amafutha la enza 60 cents yeMelika ngalitha linye. Isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisiwa nxa siqhathaniswa ledola leMelika, okusenza impilo iqhubeke isiba nzima ngamandla. Sixoxe lomela isigaba seSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapha vele sokusegcekeni ukuthi khona into zonke sezizimbi emuntwini nje onjengami. Kuba kuhle kulabo bakuhulumende ngoba yibo abathola i-foreign currency bathenga lula. Thina kusathengeki Kathesi nezama ukuthi khona njenge holiday sizihlalele endlini ngoba thina asila independence asila heroes iheroes leyo asiyasingeka abantu so sizama ukuthi khona sithenge izinto ukuthi khona abantu nje baphongujabula bazihlalele endlini kodwa siyehlulekile ukuthenga nxa une 1000 RTGS kawuna lutho nge 1000 kawugcwalisa iphepha bheki yayo ikukhotha ngoba umuntu omuningi lapha eZimbabwe amatichela bakhona $500 yiyo imali ekhona wabantu abaningi abanye bakuma $300 per month izinto ziyakhwela but umkholo kawukhweli so into zonke sezimi manzonzo akula muntu ngazobe ngowezana uPF uMDC sithenga one shop akuthengeki akula lento ehambayo ngazofonele wezana uPF umtshela ukuthi kona into ziright yini yakutshela ukuthi kona kaziright sezikhwelile into zonke beyond the reach of anyone lapha eZimbabwe.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Max Mkandla uthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota sokubangele ukuthi ubunzima obuvele bukhona bungezelelwe.
Bakithi kulusizi hlobo sami isizwe sithwele kanzima gadalala. Kukhweza abezitolo kuphinde kukhweze lohulumende wethu umthuli ngube yakhweza izinto kufiweli lapha ozesa ukhwela njalo nje so kubuhlungu kakhulu ebantwini abantu bezukuhlungu obunye ongakazi ububone akuthambanga nesihlobo sami akulula sibili intengo zikhwela njalo yizilo kuphela edorobheni kutransport kungono ngobana uzikho uthi yena 50 cents amabizo akhona siyawahluleka so yiyo intengo yangikhona ukugaza ukuthi iyefika lapho ufika khona unquma khona lapha emadorobheni kuba nzima abantu kabasayile emakhaya ngentengo lezi ezikhwela kangaka.
Sibuze uMkandla ukuthi ngendlela intengo yamafutha ezimota ekhwezwa ngayo kusiyaphela umnyaka kuza kuba sokunjani.
Ukuyaphela umnyaka bantu benkosi mhlobo sami isizwe seZimbabwe sabe sithwele gadalala nxa lokhu kungasakhangeliswanga kwahliswa kwakhulunyiswana ukuthi intengo lezi yehlele phansi ngoba ekupheleni komnyaka njengoba izulu lingananga inhlanyelo ezigciniweyo leziyana kazikho lokhu sokukhomba ukuthi khona ukuyaphela kwawo umnyaka siyabe sokufanele ukuthi khona umuntu usudinga futhi le nhlanyelo uyidinga uyithenge ukuthi abuyithenga kuba nemalini i-5 kg into kuphela kulobunzima sibe obuphezulu okudinga ukuthi khona kukhangelisiswe nguyena uhulumeni yena umthuli ncike lo okhweza izinto kangaka ngazombula enye iplani azayenza kodwa ngokakhathesi bakithi abantu bathwele nzima.
Emaphandleni lakho umumo mubi kulandela ukungani kahle kwezulu lokusilela kwenhlanyelo. Sixoxe lesakhamuzi sedaluka elupane umnumzana Kipa Ngwenya ukuze sizwe umumo wemakhaya.
Khona kahle kahle vele kuzima kodwa hey singeze sithi kuzima siyakwemukela kunjalo lathi sesikujwayele at first siqala sithi kwakuzima kodwa kwakathesi hayi sibona ngani lathi siyakulandela sibili ukudula kuyadula sili kodwa kwezinto zikhona sile masho esitolo i-CCT means ukuthi hey $100 iyasebenza kodwa kayisebenzi kodwa hey siphuma lento ezimbili ezintathu but ayisikho vele kade sikukhangelele nge-$100 yabo so izinto zikhuphukile sibili kakhulu silokuthi uthi umuntu ongakwanisi ukureyiza yona le imali kakazi through le bhakede nowadays ibhakede $30 ne-$35 so hey awu into wangikhona kusithathisa ezima la hayi emasimini akulalutho hayi sireye umuntu othi wathola sibili the few but the rest of them akulalutho.
Ekuqaleni komnyaka ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kwabangela ukuthengisela okwathiya izitolo zigqekeziwe kwafa abantu abambalwa.
Yoyo baga mthokazi asisene lisanga ukulethulela udaba lwabokuza abamiswe emthethweni laba kwele South Africa ngoba isikhathi sesidliwe ngumangoye. Kodwa singake hlukani nansi ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uncome ibutho namuhla ekunanzeni ilanga le Defence Forces Day. Ibandla leMDC lithi uhlelo lwalo lokutshengisela esitaladeni seHarare luzaqhubeka njengokuhlelwa kwalo ngolwesihlanu lanxa abezanu-PF besithi ikalumelanga luvunyelwe. Kwanele Oliver lelisayo ngenjabulo ngontungameli Nkomo Matukanduna bafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.